Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Friday, January 28, 2022. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and the forthcoming by-elections.
But let's take a look first at the COVID-19 figures in the country. In its daily report, the Ministry of Health reports that 5 people died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and 167 tested positive for COVID-19. More than 5,300 Zimbabweans have succumbed to COVID-19 since the pandemic started.
In a statement, Acting President Constantino Chiwenga announced today that he has reviewed the COVID-19 Level 2 national lockdown measures due to declining numbers of COVID-19 cases in Zimbabwe.
Chiwenga said the schools will open on February the 7th, while businesses are expected to start operating from company premises. The curfew will now start at midnight and end at 5:30 a.m.
Chiwenga also said restaurant hours have been extended and should allow sit-ins for fully vaccinated people.
And we are now looking at what's going on in sports. And in soccer, Zimbabwe clash with Guinea tomorrow in the Africa Cup of Nations.
Let's look at the quarantine for locals in terms of, returning residents and visitors. So this has been lifted, Marvelous, and it has been lifted only for fully vaccinated people. So people are now going to be allowed to do all those kind of things. And kunenge vele ukukumana kuyenziwe ngeZimbabwe. So kunye kwangikhona sikubonayo Marvelous yabona ukuthi eZimbabwe izolo kulabantu abayi-5 ababule COVID-19. Bathu ba 167 bahlolwe batholakala belegcwele COVID-19. I-COVID le siyabulala abantu 5321 kusukela nyakenye. Nxa sikhangela njalo kunye khonapha ke siyabona ukuthi abantu abafika 4.3 million sebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kuthi ke abafika 3.3 million sebahlatshwa iJackson yesibili. So kunenge kakhulu khonoko ke okwenzakala eZimbabwe. Siyabona njalo ukuthi bekune nomination court ekade sihlezi kwele Zimbabwe. Khonoko kwenzela ukuthi abantu balungisele ukuncintisa kukhetho oluzayo lwama-by-elections. So konke khonoko lakho sizakhuluma ngakho. Kodwa kunye njalo sikubonayo ukuthi ke kukhanya ngani uChiwenga Vice President, Acting President. Njalo nje usethe ke i-lockdown sewayehlisa kancane kwezethu abantu kukhanya ngani umkhuhlane uyadeda kancane njalo abantu sokumele bakhululeke futhi nxa kusenzakala konke lokhu Marvelous kwenzela ukuthi ke abantu baphile ngcono so kunjalo Marvelous
inokuchingamiza ine mufaro pano pachirongwa chedu chemutswe chishanu January 28, 2022. Icho ndiri kutepenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi tichange tiine gango muchirongwa chedu cheLive Talk tichitarisa isu zviri kuitika pamusoro pedenda iri reLive Talk tichitarisa zvakare zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Tombotanga tatarisa isu zviri kuitika panyaya yeCOVID-19. Tinoona kuti isu pari zvino pane vanhu vashanu vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri reCOVID-19. Uyezve bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu 167 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri uyezve vanhu vanodaudzira 5300 vakashaya kubva kudenda iri reCOVID-19 kubva ratanga. Nhasi taona zvakare vanova ivo muteedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanova zvakare gurukota kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo kuti pari zvino vatarisa ivo mamiriro akaita restrictive measures eCOVID-19 avawanikwa ivo vachidzikisa kusvika palevel 2. Vati ivo palevel 2 apa pari kuitwa kudaro nenyaya yekuti pari zvino uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba huchidzika munyika. Vataura zvakare kuti zvikoro zvichange zviri kuvhurwa muna February musi wa 7 nemabhizimisi vachange vachikwanisa kuita mabhizimisi avo uyezve curfew yakutanga pakati midnight ichizopera na 5:30 AM vachiwenga vataura zvakare kuti vemarestaurants uyezve nevamwewo vakukwanisa kuchitsiva vanhu vauye kuzokwanisa kuuya vachigara vachidya vaye vakawanikwa ivo vachibayiwa nhomba dzecovid-19 tichange tiri kutarisa zvakare zviri kubuda izvo kubva kunyaya yenomination court tichitarisa kuti pachave paine mabyelections achange ari kuitwa iwo mwedzi unouya muna March saka tiri kutarisa isu zvatiri kuona zvichiitika tichiona kuti iro vhiki rino takaona zvakare vanelson chamisa vakambenge vari mutungamiri wemdc alliance vachitaura ivo kuti vava nebato idzva vakaparura bato idzva ratichange tiri kutarisawo zvakare tichange riri kupinda imomo mumabyelections nesarudzo dzemutungamiri wenyika saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa tichiona kuti zvakamira sei uyezve kuti taona nhasi chaiye vamwe vanga vasina kunyoresa kunomination court vawanikwa vachienda kunonyoresa vemapato akasiyana-siyana saka ndo zviri kuitika pachirongwa chedu chanhasi.
Yes, marvelous. I'm happy that we've got our first guest, and that is Dr. Nkululeko Swanda. He's the presidential spokesperson of the Citizens Coalition. You say it, because I don't want to end up saying different things. So it's the Citizens Coalition for Change. So I think he's with us right now. Welcome to the program, Dr. Swanda. You can unmute your button, Dr. Swanda. Enjoy the show.
And, marvelous. I hope you're doing well.
Oh, we are really doing well. So, tell us a bit about what has been taking place, during the past 2 days and after forming your own party, the Citizens Coalition for Change.
Well, I must say that certainly what the president did do with the announcement of the new symbol, the new name and the new colors for the party. Zimbabwe is grown gold. Zimbabwe is becoming yellow everywhere. And people look.
So I think you are slightly mute.
More beautiful and handsome
than
I've experienced in many, many years.
Oh, yes.
I think that Zimbabweans are appreciating the thinking, the work, and the planning by the president and his team. I think that he really has set the country going forward, and that, as he said, he's going to be ready roaring into the 26th of March by-elections, and he has not lost his focus also on 2023. And it looks, you know, when you're looking at it now, so far so good. His processes have been about 98% successful across the country, and that's a very high success number. That's an A-plus if you're in an American school, an A-plus if you're in Zimbabwe as well.
So now, looking at the nomination court right now, what has been going on?
As I say, what I cannot from reports across the country, is that the process put in place by the party to prepare for nominations has been about 98% successful, and the country has not believed the party, the CCC has not been found wanting in any place. In fact, the level of enthusiasm has been exceptional. You have people who are campaigning, even though you only have about 12 months in council or in the National Assembly. You have enough people that are interested and are willing to represent this great movement led by President Nelson Chamisa. So I think that you give it an A star in that one. It is a great show, but also growing support. And here in Zimbabwe today, it's Yellow Friday, and where I am right now, I just see a sea of yellow, and that's an encouraging situation for the president and for the Citizens Coalition for Change, and also for this our beloved country.
So, ungasitshela ke baba Swanda ukuthi kusukela ngesikhathi libumba ibandla elitsha kuze kube lamhlanje akutshela abantu ukuthi uzohambe njani.
As sasikubonile thina kusukela uPresident Chamisa twice uZulu weZimbabwe ukuthi inhlanganiso isisaziwa ngebizo lokuthi Citizens Coalition for Change wasethi labantu senqabe gqoka izigqoko zeparty kube sengathi umbala weparty singowegolide sibona ukuthi lokhu kube lempumela enhle uZulu weZimbabwe wamukele ngokuthakazelela kakhulu lesi sixwayiso lesasitsho esavela uPresident uNelson Chamisa namhlanje ngikhuluma nje lapha silelanga lethu esilibiza ngokuthi Yellow Friday, Gold Friday. Lapha engikhona ngibona nje umuntu wonke ephathekile waziqokela izigqoko zakhe ezegolide kumbe singathi ngeze-yellow kutshengisa ukuthi hhayi uPresident Chamisa kulolu daba utshaye ekhanda sibili. Siyazi ukuthi khonoko njalo sokumncedile ekulungiseleleni ukhetho luka-March 26 olama-by-election esifuna khona ukuthi inhlelo zakhe zokulungiselela ukhetho nomination zihambe kuhle. Abantu sebebhalisile ukuthi baphathe kulolu khetho indawo zonke zelizwe kube le mpumela enhle kakhulu nxa sikhangela sixabanisa nakwezinye izikhathi njalo nakwamanye amabanga.
Ye, singathi-ke khonapho umavela singena ukhulume laye lapha-ke ubaba uSwati.
Ayi what, sinothi happy new year kwamuriva sibanda uyezve tichida kunyatsinzwa kuti vanhu vari kutambira sei bato renyu idzva iri pari zvino tinoona kuti makariparura iwo vhiki rimwe
President tinotenda Marvelous tinotigoredzwa kwamurizve tinorangarira kuti muchachengetedzwa naMwari panyaya yeugwere huripo hweCOVID-19 asi tinoti kuno kuZimbabwe zvinenge zvatova nani. Yambiro yakaitwa naPresident Nelson Chamisa achitaura kuti bato ravo raakuzonzi Citizens Coalition for Change, uye tinenge tapfeka zvegold, tapedza ipapo tobva tati tiri kumhanya neCCC yedu. Zviri kuonekwa kuti
zvangazvanosekatekilevo
ziri kufamba chaizvo. Kwandiri nhasi ndiri kutoona vanhu kwatiri kuno tiri kuona kuti vana veZimbabwe musi weFriday kudai akadaidzwa seYellow Friday, vanhu vabuda vakapfeka yero vari kurakidza kuti vakachena vakanaka zvekuti uyezve vari kufarira kuti vava nebato rine zita ravanofarira nemakalas avanodisisa nemutungamiri unogona basa. Bato reCitizens Coalition for Change riri kushanda izvezvi nevachakokwidza musarudzo dzemusi wa26 March anonzi mabi election, tikuona kuti gadziriro dzaitwa mune zvakanaka zvikurusa. Basa rakarongwa nemutungamiri vaNelson Chamisa riri kuonekwa kuti rakabudirira zvekuti nenyaya yekuti vanhu vakagona kunyoresa munzvimbo dzese dzaita vanonyoresa. Naizvozvo tinoda kuti titi isu sevana veZimbabwe tinotenda basa riri kuitwa naPresident Nelson Chamisa nevavanoshanda navo muCitizens Coalition for Change.
Tiri ipapo mungatini vanhu vari kunyatsonzwisisa here nyaya rekumaruva, nekuti vazhinji vatiri kutaura navo mumaprogramu vari kuti chavari kuda ndechekuti bato renyu riwanike richisvikawo kumaruva, kuitira kuti panozosvika sarudzo dzegore rinouya vanhu vanenge vari kuziva pakamira sei ipapo.
VaChamisa vakatora basa rekufamba nebato vachienda kumaruva, vakarisa maoko avo, vakatanga kupinda kwese kwese, vakawana vanhu vachingoti tiri kutoshandira kuti zvinhu zvichinje. Change yacho iyoyo inenge ichifamba ine maCitizens ndiyo inodikanwa. Tinoziva kuti basa iroro riri kuramba richiendera mberi, gadziriro dziripo dzekuti vanhu vese vemumaruwa vafarire Citizens Coalition for Change, vatungamire Citizens Coalition for Change, vataurirane nevamwe vavo kuti tinoda kufamba.
Ye, siyakuzwa ngazani kodwa uqhumekile kancane khonapho ke babusibanda ungachethi kakhulu. asa
tarwa ne utungamiri wa vachan
yeah sesukuzwa kathi ngani sixhumekile usondele ecingweni lwakho sicela umute ibutton lakho khona postpanda siyabuya kuwe ngamafutshane we are happy that we've got Dr. Simba Mavaza of ZANU-PF. Welcome to the program, sir.
Thank you, Mtuna. Thank you, Marvelous.
Gibbs Dube today.
Oh, Gibbs Dube. Sorry, Gibbs. you all look alike.
Yeah, I think so. He's my young brother.
Good afternoon.
Yeah, good afternoon. So, you are seeing everything happening on the ground in Zimbabwe. You know, there are by-elections coming in March. You have seen the nomination court in action. So give us your take on what is going on right now. Give us your take, Dr. Mavaza, on what is going on. So I think he has got a slight...
I don't know what has happened here.
Yeah, but we can hear you. Can you hear me? I think you can cut and come back. So I think he has got a slight challenge there. Let him cut and come back so that we can hear him in a good way. So, Gunjalo Mavelas, while he's preparing, let's bring in a few people that were actually at the nomination court and hear exactly what they were saying about participating in these elections. I know Dr. Spanda is not going to hear them, but wait for about 5 minutes. Dr. Spanda will come back to you and explain what is going on here. So just be patient.
Tanga chinoita kuti vanhu vekwekweza ndidzorere pabasa ndechekuti pamaonarebho ese akambofuura nekwekweza ndokuva ndiniwo mumwe asina uwa ndiniwo mumwe asingatambe nelendi yevanhu saka ndinoona sekuti kuva kwangu muofisi kwakava nekuunza bvunduso mune vanhu vaigara vachichema nevamwe vedu vandakange ndasvika mashure umu vakanga vachipota vachitamba nemalendi evanhu vachitaura nemalendi evanhu saka kana vakatarisa inini vakatarisa munhu anovanzwisisa anoziva kuti zvichemo zvavo anotambira zvichemo zvavo anogara ari mavari ukatarisa zvirema chaizvo zvemuekwesi vanorarama neurema ndakavasekira almost 100 mawucha ekuti vakwanisa kunge vachiita mabasa avo munoziva upenyu hwemuekwezi wakaoma pavanenge vachida kupinda mutaundi vachifamba pamba vachiita zvekutengesa saka kana vakatarisa inini vanenge vakatarisa mp anobva muvanhu uye ane zvido zvevanhu ndosva vari kungoti aiwa musi wa26jasekomalii kungondidzosera zvavo kungoti vanhu vane nharo asi chokwadi vanochiziya based from the facts iri kubva mugraundi kuti vangadai vanga varega zvavo ndakonze mwana machatii nhasi asiwo vanhu vangoita kuti tingononose mutambo dzinezinechi mutambo wakapera kudhara hakuna mumwemp akavimbika seni uye anogara muvanhu nekuti kusavhotera inini kuti lendi yava itoro because kune vamwe vanhu vanouya vane chivavarire kuda kusvikoguta neekwezi because musho wakakura vaida kusvikotorera vanhu vagari lendi yavo lendi yemaseketegaro lendi yavakagara kubva kwemakore akawanda so vachita advantage isiriyo but pandakapinda muofisi takakwanisa kuti tiregulize kuti vanhu mapolitical party anopota achitamba aida kutora advantage yekuti mukasa richivhotera tokutorerai saka almost 80% yemuekwezi vaane mapepa vaakugaraa mutemo ndocho chimwe chinhu chepurojekti yatanga tiramba tichipusha yakamira nekuda kwatikaita muofisi yatichanopusha mumati zvichienda
for the upcoming by-election from Papua's constituency. As the ZANU-PF candidate, I feel this is the right time where ZANU-PF for the first time in 20 years is going to win this election. Why I think so? It's because MGC has been campaigning for ZANU-PF in the past year by failing to fulfill their election promise. Right now, as we speak, Mupako is degenerating into something else. The roads are impassable. We had a public swimming pool which worked, which functioned in South Mupako. It's no longer functioning. We had the sporting facilities like tennis court, basketball court. All those haven't been maintained if they are no longer functional. Mupako at this stage cannot churn out sports stars like it used to do. If you still remember, we had sporting stars like Martin Zuma, who came from Mupako because we had the facilities. But at this stage, all that is normal. So we want to restore Mufako to where it was, and also where it should be.
We are being replaced. There were so many issues with the residents of the constituency based on the constituency. The voters, the residents of our central, they have got serious issues with the politicians who just appeared during elections. Our issues that we are putting across to the voters, to the constituency, are being well received. The voters want someone who sits with them, someone who works with them in the community, someone who listens to them, someone who answers their calls when they've got issues in the community. So the visits that we've conducted so far have shown that we are well received and we are very confident of victory.
Work for the party and to ensure a landslide victory come 26 March and also 26 June. We're at the nomination court. Everything is going above board. We've submitted our documents. We'll come back in the afternoon to get our results. Well, actually, to get your name announced. But I think everything has gone smoothly as possible. We can't wait to leave this place. We want to hit the ground running. We want to deliver the promises that we gave to the people as we were campaigning. So I'm really excited and grateful to the people of Edward for the support. I'm grateful to the president for his policy saying we want everyone on the board to vote for him. Thank you. We want everyone on the board to vote for him. Thank you.
So those are some of the people, Marvelous, that are actually filing their papers. Or let me say they've actually filed their papers at the nomination court. And a lot is happening right now as we speak, you know. We know that in certain areas there were so-called double candidates, you know, that kind of a thing. And maybe as we go and as we proceed in this show, we shall discuss some of those issues. So I think Dr. Mavaza should be back. Let me just check him so that he can come on board and we discuss some of these important issues. So the by-election is there on the 26th of March, and we know that some constituencies that were declared no-go area at one stage by ZEC during the past few days were now open. Are now open for business. You know, it's like business as usual in those constituencies. Remember, there was a Supreme Court ruling that some of those members of parliament should be reinstated, but things are going the other way. So let's get Dr. Mavaza. Now I think we can hear the program there.
Thank you so much.
Yeah, so I think your mic somehow is a little bit muted, but can you hear me?
I can hear you clearly. I don't know if you can hear me.
Okay, now. Yes, we can. So give us your take on the nomination process and all these kind of things. You are a lawyer yourself, right? No.
Okay, let me start with the ruling by Justice Sitati, which was purporting to allow the PDP members back into parliament. This ruling was actually declared null and void by Justice Katio, and then the situation remains the same, that those six PDP members are not in parliament yet, and they cannot be in parliament. Now, the reason is, number one, we must not try to play politics with this. This is purely legal. What has happened is Justice Chitapi has made an error of law. And not only an error, his decision becomes null and void. When the decision is null and void, it means it's not there. He had no right, he had no power, he had no jurisdiction whatsoever to hear a case which was decided by parliament. It's supposed to become a constitutional matter. So Justice Sitati was not supposed to give to overrule what the parliament might have done. If we remember very well when Honorable Biti was recalled by his party, he made an application asking the court to set aside, and the court could not do it because he was supposed to make the application in the Constitutional Court, which he did not. And after that, he then made another application back to the same court, which could not hear his case. And for some reason, Justice Sitati missed the point of law and allowed them back, which was wrong. And immediately it was corrected when his party again went to court and said this is wrong, and he was not supposed to be put back into parliament without a constitutional court hearing. So in other words, this is just a point of law. It's no politics about it. It's unfortunate that by the time this all was played up and finished, the nominating court had finished sitting. So we are waiting for the declaration from the president, as is the law, to say the nominating court must sit again for those six, which means another date for by-elections of those six constituencies must be set up again. And unfortunately, they've missed this one because the nominating court has already set. And this has nothing to do with ZANU-PF. It's nothing to do with Emmerson Mnangagwa. It is everything to do with the law. And that's the law taking its course, which we call due process. Again, there's nothing much Gibbs to celebrate about the so-called new party. The reality is Chamisa calls it a new party, and their color is yellow. They've asked their supporters to come in yellow, and quite a number of them are in yellow today. So we look at it this way. This is not a new party. This is MDCA, which just changed the name. Even though they are saying they have not changed the name, it's just a new party altogether. The reality of the matter is it's the same party which has a new name. And there's nothing wrong with them changing their name, even though they try to confuse themselves by saying they've not changed the name. They've just actually become a new party with a new name, new color, and new symbol. Any political party can change its name, can adopt a new color, can adopt a new symbol, and a new slogan. And it's all that is legal, and they're allowed to do so. Let us not forget that the problems facing MDCA, which is now CCC, whatever name they want to call themselves, has nothing to do with ZANU-PF. It is their internal problems. They failed to unite their party. They are now breaking up into several parties, and now they've come up with different names. Now, the very interesting thing here, Gibbs, is that we have got a party called CCC, Triple C. This party has no constitution. This party has no structure. We don't know what are their structures. We only know it has one leader called Chamisa. We don't know who is the vice. We don't know everything. Unless they have adopted the structures of MDCA. But no, they said no, they are not MDCA. So in other words, they've got a one-man band party running itself, a purely dictatorship in this year and age, which is quite strange because Dr. Sibanda was supposed to be explaining to us the legalities of a party without a constitution, without structures, with only supporters running up and down in yellow, claiming to be members of a party. A party is identified by its constitution, by its goals.
But what makes you believe that they don't have any kind of constitution?
A constitution is a transparent document which binds and defines the party.
Are you sure that they don't have constitution?
They don't. If they do, it's not transparent. If it's not transparent, it's not a constitution. It has to be transparent. It has to be submitted together with the registration of the party. This is our party. This is our constitution. This is our leader. This is our vice leader. This is how we do it.
So that you just 1 second. 1 second, Dr. Mavas.
Yes.
Dr. Mkulego Sibanda, chip in there. Chip in there, Dr. Sibanda.
Good evening, Mavaza. I don't know. I mean, Dr. Mavaza is throwing aspersions. In that discussion alone, he's argued with himself several times. He says that we are the old party, and then he says that we don't have a constitution, which seems in itself an argument within himself. But anyway, I think that what is important here, what we should talk about, is the fact that however Mavaza and ZANU-PF, that's so afraid of President Chamisa, wants to define the Citizens Coalition for Change. What you know is that the citizens are with President Chamisa. What we know is that the citizens are in yellow. What we know is that the citizens are calling for change. What we know is that the citizens believe in the agenda as outlined by President Chamisa. So that, I think, is what matters. The ethos and the DNA of prison, I mean, philosophy on politics, is that politics is based in the citizens of the country, and that is the citizens that matter. Everything else, the technicalities that ZANU-PF is looking, the political administrative technicalities that ZANU-PF wants to use, will at some point become null and void when the citizens make the final decision and continue to rally and run with President Chamisa and, of course, their movement, the Citizens Coalition for Change. That's where we are. And, in fact, you know what? The people of Zimbabwe know it. That is all that matters, the citizens. Zimbabwe says you can talk about constitutions 1,000 times, 1,000,000 times. You can talk about President Chamisa calling a dictator. The people of Zimbabwe, the citizens, know where they belong, know who they work with, and know who to trust. That is all that matters. It's not a big deal, Dr. Mavaza, if you don't trust me. It's not a big deal, Dr. Mavaza, if you don't trust President Chamisa. I don't expect you to do that anywhere because he's an honest man. And, you know, it's very difficult to find honest people being liked by the sort that's in ZANU-PF. We understand that. As such, I say good luck to ZANU-PF and fighting against the citizens, because the citizens will win all the time.
Thank you very much, and stay on the line. Dr. Mavaza,
as you can see that Dr. Sibanda failed to answer the question, do you have a constitution? The answer is no, they don't. And even though Gipsy wanted to defend them and said they have, they don't.
Not defending.
You could have simply said we have. He does not have. And if it is a new party, as he says it is a new party, it should have rules and regulations which govern it. It should have a reason why they've got yellow. That should be in their constitution. It should have why they've got Chamisa as the president. That should be their constitution. They should be telling the citizens how they appointed Chamisa to be leading them, who is deputizing them, who is in charge of every other section, and who has even made Dr. Sibanda the spokesperson of this party if he's not in the constitution. If it's not anywhere, there's no regulation which says that. So in other words, this is a party which has simply removed its red jacket and put on a yellow one and calls itself a new party. Each time you take a bath and you change your clothes, you don't become a new person, Gibbs. You simply become Gibbs, who is clean.
So
in other words, I'm simply saying here, the embarrassment of and the joke of the day is to have a party full of lawyers. Dr. Sibanda is a lawyer. Chamisa is a lawyer. Job Scala is a lawyer. There are so many lawyers in that party. None of them ever thought that, no, we cannot take a citizens for the ride. We need to have a constitution. We need to have rules and regulations. We don't just have a name for the sake of pleasing people. We have a regulation. What we call a rule of law is measured by how you follow your own rules within your own party, which this party has failed. And again, we are simply saying, if these people are allowed near the state house, we are in trouble. They will throw away our constitution. They will throw away all the rules what makes Zimbabwe Zimbabwe. They will come up with their own. They will come up with their own thinking that Chamisa is God-given leader. So in other words, there's nothing to write home about this triple C, whatever they want to call themselves, because they are the imposters of a political party which is not a political party. They are masquerading as a Democrat. They are not.
Yeah, just a brief
difference. Dr. Sibanda, kana varipo vasibanda.
Yeah, aripo.
Kuti imi munoona sei zviri kutaurwa navama vaza. Pane here urongwa hwekuti vanhu vazonyatsounzwa nyaya yekuti constitution yakamira sei sekutaurwa kwavari kuita. Kana kuti pari zvino pachauya here nguva ichanyatsotaurwa kuti waro webato hwakamira sei vatungamiri vanotevedzera nezvimwe zvakadaro.
Ndinotenda Marvelous. Ndinotini vanhu ngatiregei zvetu kutambisirwa nguva navamavhaza vachitaura vachidaidzira kuti aiwa pane chinokudyai chakai pachandavona tizai muri kutiza tima na chiripo nyaya iripo vamabhaza nyaya iripo vamabhaza it's about the people of Zimbabwe nyaya iripo ndeye ma citizens vamabhaza the citizens of this country are the constitution of this country above all constitution saka mukatevedzera vamabhaza nezano vanoda kuti zuva rimwe narimwe vanongomuka vachingoti kanyaya kavafungidzira kasina kana nematoro kavakanyaya onaika kana muchifunga kuti hatina constitution kana muchifunga kuti zvine musoro siyai ndikurangaridze handida kutombotaura nyaya yeconstitution nekuti inyaya inozikanwa navamavhaza kuti varoda kutitambisira nguva nyika yavanogara vamavhaza nyika yavanogara inonzi United Kingdom haina constitution anodii kumbotanga agadzirisa iko kwashitaura kwapisi anodii kumbotanga anotaura nakuri kundoda kuona constitution yeunited kingdom kuda kubvunza kuno kuzimbabwe kuti hanzi
usikumekile sibani just one moment I think he's coming back in some seconds
imbonotaura nakuri udzoke kuno then tozotaura nyaya aripo ndekuti macitizens anoziva zvaari kuita usamadherere nyaripo ndekuti macitizens ari kufamba napresident samisa vanoziva kuti iye vanowirira napapi napresident samisa uye urongwa hwavo hwakamira sei hunogadziriswa sei ndo pane nyaya handisi kuda kutaura nyaya yeconstitution nokuti ndinoziva kuti inyaya yekungotambisira nguva ari kutaura navamabhaza
yes cela upfaura zvasi ndevele konoko dr sibanda singakai kumabhaza siyafamba kumabhaza konoma
bengisati mina avantu avanjeohabhaza ngavaandikudzalisela uzulu isikhati vekhuluma ngendaba ezingekhonje ngicela ukuthi ngilazise zulu ukuthi umavaza lowo bangumsindo ngento ethiwa yi-constitution angayaziyo nokuthi bekwangaphi nxa sikhuluma nge-citizens coalition for change ibandla likapresident Nelson Chamisa lama-citizens ezimbabwe ikuthi yena la ahlala khona yena lo ndoda lowo bangumsindo ye-constitution e-united kingdom akakakwanisi ukuthi akuhamba ayebuzana no-queen elizabeth ukuthi kanti queen elizabeth ingaphi i-constitution ye-united kingdom uthiaveloke supesezengane kulo daba olukhulu lapha olwesabekayo okuthi sokuzathiwa khona kuza fanele abantu bangavoti ngoba kuthiwa khona yena akakaboni i-constitution ye-citizens coalition for change lanxa engayibonanga ngaze ayibone ka-10 kumbe ka-400 okusegcekeni okumqoka yikuthi ibandla likapresident Nelson Chamisa ngelabantu i-citizens coalition for change ngekazulu wezimbabwe abantu balithandile lapho engifana namhlanje ngibona kuyiyelo nje ekwanje indawo yonke kukhanya kuligolide abantu bahle bathabele i-citizens coalition for change ngalokho lingethuki mahlaba ezulu lisetiselwa umnyama ongelampisi lowu obizelwa yizanu lo isebenzisa umavaza
ye mavelas
vamavaza manziwa zvataurwa naDr Nkululeko Sibanda vari kutaura ivo kuti ikoko kuBritain kwamunogara hakuna constitution makambobvunza here zvamazowanikwa imi muchida kubvisa madziwa pamwana wembana
chekutanga ndechekuti dziwa rinobviswa pamwana wembana kana mbana yacho ichitarisika chekutanga Zimbabwe inotarisika kupfuura England chepiri England ine constitution vaDr Nkululeko vanoshamisa kuti havazvizivi ivo vakadzidza kuno constitution yeEngland iripo asi kuti haina kunyorwa pasi yakanyorwa mumastatutes akasiyana-siyana pane maregulations and rules panotozivikanwa kunzi pakapera 4 years anokuverengera statute number 17 inokuudza kuti kwauda kusarudzwa imwe prime minister kwauda kusarudzwa imwe hurumende zvese zvakanyorwa pasi asi hazvina kuiswa mubumbiro rimwe chete remutemo ini ndiri kuti party inonzi conservative iri kutonga muBritain ine constitution yayo party inonzi Labour iri kupingisa muno muEngland ine constitution yayo maparty ese ari muno muEngland ane maconstitution awo ini ndiri kuti bato rinopikisa nyika kana riri kuda kutonga nyika kuti rigozivikanwa kuti ibato rinotedzera mutemo rinovarade rine mutemo waro warinotedzerawo bumbiro remutemo wayo watinoti iyo constitution yatinoti kuti inotiudza kuti vashamisa zvavaita zviri pamutemo here vanhu ava vaona vanoda kubatsirwa kuona vana Sibanda chakaita kuti MDC mwashuke inyaya yekuti Chamisa haana chido neconstitution haana chido chokedzera mutemo akabvuta masimba parufu rwatangirai zvikazoita kuti dare ripindire rekuti aiwa vachamisa mabvuta masimba zvisiri pamutemo dzoterai munoita zvinoitwa ndopakazobva vamonzora vakazonosangana navakupe asi kuti vanhu vagara vachingorwa vachezvavo vachingotukana rekandikutsanangurirei ndichiti in short MDC kana kuti CCC yakatanga ichizvichamisa chete chete yakazonzi yapiwa rimwe zita itsva reconversation of the citizens but ndida kuti munzwisise kuti kungodai dzako kuti citizen hazvirevi kuti mune macitizens at heart kune vanotsigira vachamisa vachamisa vari kutora bato riseravo kuriita ravo mukajaidza benzi kupota ichikunongedzerai nemupinyi inopedzerana kutemai nedemo mukapa vachamisa nyika ivo vachitadza kutonga bato ravo kana bato ravo ravazvimbira vobva vachinja zita nyika yedu ingakuvara nekuchinjwa mazita mangwana inenge yakunzi rimwe zita mangwana yanye rimwe zita nekuti havagoni kubatanidza bato ravo vati zvavo vasibanda panapa vatotadza kana nemazvionawo manzwa nekuvanyarira vatotadza kutaura kuti hatina constitution kana kuti tinayo vatadza vangokudaisiyana nezveconstitution ko munongosiyana nayo sei constitution inoratidza democratic nature yebato renyu kana musina kochitiudzaiwo pano kana handimhawe pamberi pevanhu chitaurai kuti chii chinotiudza kuti vachamisa ndiwo mutungamiri webato iri vakasarudzwa nani makavasarudza rini pane pazvakanyorwa here ko vanotedzerwa nani chamisa akafa nhasi ndiani anotedzera and zvakare marvelous mukoma gibbs mukatarisa iri harisi bato icoalition coalition is not a political party mubatanidzwa wemapato akasiyana siyana hatina pakanyorwa panotaura kuti coalition iyi how many people are in this coalition tinongoziva vabiti vaipururudza nezuro kuti pdp yavaidzokera muparamend apa vava nepati itsva zvanga zvagara zvekuti ngada vanga vangodzokera vaingobviswa futi nekuti havachisiri kupdp saka ngavabude pachena kuti ccc yavo iyi ibato here kana ndimubatanidzwa mapato akasiyana siyana hongu vazhinji vezimbabwe vari kutarisira kuti pachaitwa maelections pachachinjwa vatongi pachachinjwa vamiririri ndo inonzi dhemokrasi iyoyo why are we having by elections because it is in our constitution of the country isu tiri kuti panapa hatityana nenyaya yenyika yezimbabwe tikuchana nyaya yebato riri muzimbabwe rinogona kuzotonga zimbabwe kana zvikabvumirwa nevanhu vezimbabwe saka bato iroro rikatanga kutonga risina mutemo warinotedzera ini munofunga chinga zvitedzera mutemo wenyika yenyu tiri kutozvipinda parumananzombe kuda kuona umhandara hwamai zvisachembera tachena vhudzi kuda izvi idzipwerei dziri kutamba nesu dziri kutisvipira mate kumeso ini chandingangotaura ndichevana vezimbabwe kana taungana pamaelections ari kuya by elections ratidzai pwereidzi kuti endai musatambe nezvinhu zvevakuru kana maakuda zvekutonga nyika gadzirai mutemo unokuchengetedzai unokuprotektai we need a constitution you can't live without a constitution it's not necessary it is necessary
thank you very much now we've got Mr. Sipho Ngulube and we'll go to Dr. Nkululeko Sibanda shortly Babu Ngulube siyawamukela kuhlelo lapho esikhuluma khona ngama-by elections la abuyayo wabona njani ama-by elections lawa ngesikhathi sibona-ke ukuthi kulamabandla amaningi asengena kuma-by elections lawa
ngiyabonga bawudube ngiyabonga lani lonke lisestudio eliqhumana hhayi mina dube ngisatsho ukuthi ama-by elections kimi ngokubona kwami kuyikudlala ngesikhathi nje ngoba ezilongkungalama-reformed kungazanga kulungiswe imithetho yokhetho sisayenza ukhetho lwalolevele lukhona yikudlala ngesikhathi labo bona labo abantu bazalungenela abantu yikuthi nxa sebebone ngani bale chance yokungena yokuthi bangangena ephalamente baya bengasacabangi i-bigger picture i-bigger picture i-future pela ezimbabwe lapha hhayi ukuthi umuntu abe ngu-m p manje abantu labo abakhethiwe babekhaya uba ngu-m p uba ama-councillors it's a career kibo i-career umsebenzi kibo abalandaba lekusasa elizweni okuqakathekileyo mina engikubona vele ezilongungalama-reformed ama-elections asikhohlweni ngawo they won't give us anything ezimbabwe
so now what should happen nxa kunjalo kumele kwenziweni ngoba phela ukuba le-election yikho phela ukuthi ilizwe liphathwe kuhle phela
hayi i-election ayisikho phela ukuthi ilizwe liphathwe kuhle dube i-election eqondileyo yenza ilizwe liphathe kuhle. Kodwa i-election for the sake okuvala abantu amehlo kuyafana nokungabi le-election. So nxa ngikhuluma ngama-reforms, nxa singala ama-reforms, amanye amazwe engafuni ukuncedisa, ama-neighboring countries engakubona esikikho, ama-international community engakubona esikikho, ingafuni ukuncedisa, kutho ukuthi vele sizazihlalela sahlupheka sizisekufa. I-generation yethu, abantu abethu, labazukulu bethu basezahlupheka ngoba lapha seZimbabwe olamuntu odinga umsebenzi nje. Bonke abantu baqhaphe bazedinga umsebenzi kwamanye amazwe kuthi yiyo i-environment ekhona ku-ground. So as long as kuthiwa ngalutho ikudlala ngesikhathi. La manje athi sikhuluma manje athi izolo imali ziphumile ezamaphathi la asephalamenti sibonile i-opposition engazange iwine election iphiwe inkalakatha yelamsamu yemali. Ithiwa ngaliphi ibala lona lana yena obaba lo kuthiwa ngomazorela baphiwa ngaliphi ibala ba-electwa ngobantu bephalamenti yena umama makhuphe waye-electwe mbantu bephalamenti. Iqiniso nje ukuthi balibayela la kathi siyaqeda khonokho kutshintsha umthetho to accommodate iphathi abaye beyifuna ngaleso sikhathi. Ama-organs of state esaphethwe ngabantu abafuna ukuwacontrola kungala engazimelanga vele kuyafana naye kudlala ngesikhathi.
Yeah, briefly nje wafaka ngesithi ukuthi you are saying these by-elections are a waste of time. Why?
I'm saying they're a waste of time too because we are not reformed. Just our election laws are not reformed. We are still going under the same terms. We have got organs of the state who are controlled by a certain party, a ruling party. That means we won't have a good, fair results. It's just a waste of time.
Okay, let's bring in Dr. Nkululeko Sibanda. So, Dr. Sibanda, do you agree with Mr. Sipongulube that these by-elections are a waste of time and resources? Dr. Sibanda? So I think you can unmute your button. Yes, go ahead.
Yes, look, Mr. Nkululeko is right on point in almost every breath that he took in his contribution. I think that if people are concerned about the laws, they must be concerned really about the laws that govern our country because we've seen how bad it is managed. If you're worried about people that flout constitutions, you must ask yourself who carried out the military coup against Robert Mugabe. If you're really worried about moving this country forward, you must ask yourself why the Mnangagwa, and Mr. Nkululeko put it nicely, why the rest of the world is unconcerned and is ignoring us. It is because we don't have the leaders that understand the importance of the laws and that are not legitimate. Why are we giving money to either Kupe or Monzora when in fact the people that won, the person that won the 2018 elections was President Chamisa, who went out all across the country and got the trust of the citizens of this country. That is why President Chamisa has decided that this is not a fight against him. It is not a fight against the MPs. This is going to be a fight by the citizens, for the citizens, against everybody who's against the citizens and this, our beloved country. So I think that we have got to put things in perspective, and Mr. Nkululeko has done a great job for us today. Thank you very much.
Eyo nxa sikhangele impumela lekusasa yelizwe leZimbabwe, ubaba uNgulube ukhulume ukuthi hayi bo, nxa sisithi thina sithanda ilizwe leZimbabwe sifuna ukungqubekela phambili, sifuna ukwenza elakusasa libe ngcono, kufanele sikhangele indlela ukhetho olwenziwa ngayo kuleli lizwe kube lenguquko emithethweni lakwenziweni kwemisebenzi yokwenza ukhetho kuleli lizwe. Lokho ngibona kumqoka, kuyinto njalo engenza ukuthi njengoba ejilo ubaba uNgulube, engenza ukuthi ilizwe lethu lizichole selisemphakathini wamanye amazwe aphansi emhlabeni wethu. Wakhuluma njalo ubaba uNgulube wagcizelela kahle wathi kathi uMonzora loMakhuphe basithatha ngaphi isibindi sokuthi bathathe imali yokuthi bona balama MP ePhalamende khona kungupresident Chamisa, lama citizens kapresident Chamisa avotayo ngo-2018 bevotela abameli babo kumaphalamenti lasekhansilini, kodwa ibona ukuthi izalo ibhicheka ngokuthi iqamula umthetho ilungise imithetho yenza ukuthi bathathe izimali lezo bazike labangani babo abanjengoMonzola noMakhupe. Ngibone ngani siyambonga ubaba uNgulube ngokusixwayisa njalo lokucubungula udaba lolu ngendlela emqoka enjalo engeke uyiphikise ngoba uyazazi yona ukuthi liqinise.
Yeah, marvelous. Maybe you can pose a question to Dr. Swanda.
Munona sei zvanga zviri kutaurwa navangu Lube panyaya yemabyelection.
Kana sindinotenda vangu Lube vataura zviripachena vakati vaiwaka unai ini handi tikutadze kutamba nyaya ripo ndeyekuti kana muchida kuti nyika ienderere mberi nekubudirira tinoda kuti tigadzirise nyaya kuti sarudzo dzinoitwa dzinoitwa sei. Mitemo yacho yakamira sei nokuti vari kuti ivo ipapo ndopane nyaya nyaya yekuti sarudzo dzinongopirirwa dzapedza kupirirwa zano inotamba nevamwe vanotengesa nyika kuzano ichitora mari dzinenge dzakamirira kuti dzishandiswe nevamiriri vevanhu vakasarudzwa nemacitizens dzichipuhwa vaMonzola navaKupe kuchitorwa mutemo nenzira yakadaro isina kumira zvakanaka. Tinoti kuna misangulewe tinotenda mashoko enyu anoratidza kuti munofarira kuti nyika yedu iendere mberi. Tinoda kuti tiendere mberi zve tichikumbira kuti vangulewe varambe vari papo vakasika vasadzokere kumashure pakuti tione kuti zano nevamwe vava vana Monzola vanoziva kuti Zimbabwe inoda maelectoral reforms kuda kuti igadzire mitemo yekuita sarudzo. Tinotenda nemashoko akangwara kudai vanguluve. Tinoziva kuti masitizens akawanda anomafarirawo zvakanyanya.
Pane imwe nyaya yamabata vasibanda, takaona mari dzichipiwa mamwe mapato akadai seZANU-PF nemaMDC achiripo parizvino. Imi bato renyu rakapiwa here mari uyezve zvino munoona sei zvakaitika izvi?
Dr. Swanda, ngena kuna papa.
Marvelous, ndinotenda zvikurusa. Ndaida kuti nditende mubvunzo uyu kuna Marvelous. Chokwadi ndechekuti munozivaka kuti zano haigoni kushandisana kana kushandira pamwe chete ichida kuvaka nyika ina President Nelson Chamisa nokuti vanotya President zvikurusa. Saka hapana kuti tingasvike nguva yekuti vanenge vaakuti aiwa vaChamisa makahwina naizvozvo takuda kuti tikupei mari dzamunofanirwa kupuhwa nepamutemo. Mari dzese dzaiva dzebato ravaPresident Chamisa dzakabiwa dzakalutiwa nezano ikandopa Monzola. Monzola unoluta nezuro chaichayo wakaluta over 1.5 million isiri yake yaasina kumboziva kuti yakashandirwa sei. Naizvozvo tinokurudzira kuti patiri kuenda kusarudzo 26 March vana vemuZimbabwe shandai zvikurusa zvenyu kuti mukaramba makabatira ipapo tichasvika panguva yekuti muchazohwina nyika muchatora moi vakamuchendera mberi sekuda kwenyu. Ava vanobiririra ava vachasvika panguva yekuti kubirira kwavo hakushande. Ndinoda kukurudzira zvezvataurwa navanguluve kuti aiwaka mukaramba makabata ipapo mukaita maelection mese mukaenda kundovhota tichaona kuti zano ichashaya chinhano kana kuti nguva kana opportunity yekubiririra. Chakakosha kuti titore nyika yedu tiigadzirise tichienderera mberi takabatana semacitizens sekutaurwa kwakaitwa naPresident Nelson Chamisa.
Thank you.
Coalition for Change.
Thank you very much. Listen to Dr. Mavaza. Briefly, what's the importance of these by-elections? Dr. Mavaza?
Ma by-elections haya kutanga anoitwa nekuti zviri pamutemo. Mutemo bumbiro renyika rino nemutemo wesarudzo unotaura kuti kana muchinge munhu mumiriri abviswa pachinzvimbo chake aidha nekufa kana adzingwa oro adaidzwa nebato rake panoitwa imwe sarudzo yekuzadzikisa ipapo. Mabyelections basa rawo nderekuti kusawanikwe kune mhomho yeZimbabwe isina munhu akavamirira mungava muparamende kana mumaguta atingati mawadzi local government. Saka nokuda kwaizvozvo hurumende yakatsidzira kuti panodiwa sarudzo pese inofanira kuitwa nokuti ndozvatakarwira one man one vote zvava ngurube vari kutaurawo sechana chaguta vachitiwo kupedza nguva havanzwisisi mutemo ungangova kunge kupedza nguva mutemo kungangova kupusa kune vasingaunzwisisi asi ndo mutemo wacho ndozvatiri kutaura kubva kare pandatanga kutaura kuti ndo patiri kuona dambe guru raitwa nevanhu vekabataka kanonzi CCC yako kanoratidza kuti hakana mutemo hakana bumiro remutemo hakana kana chinyorwa chinovaunganidza kuti pamwe chete kuti zvigonzi ibato kana mukatedzera zvakanyorwa pamutemo pabumbiro remutemo munokwanisa kubudirira ndopanoonekwa kuti hamusi kutsautsira here hamusi kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo here chepiri zvinondishamisa kuti vasibanda vanotaura kuti maelections navangulube mareforms haana kuitwa ini kubva ndichizvarwa kusvika nhasi handina kumbonzwa kana mumwe chete MP weMDC akambopinda muparamendi achitebla achitaura kuti paramende igoisa igogadzirisa mutemo wekuvhotera kuti ugochinjwa kuitwa mareforms havatauri kana vaa muparamendi vanenge vanyarara vakudya vakanyarara uye zvenyaya dzemari dziri kutaurwa idzi hurumende inopa mari kumapato bato riri kutonga nebato rinoteedzera riri kutonga kana bato rine vanhu vakawanda kana inenge iri number 2 pane nhamba dzinodiwa uzhinji unodiwa kuti kana bato renyu rekaita vanhu ivavo rinowana mari yemaelections iya iyi mari haibve kuzanupf haisi mari yesangano rezanupf imari yehurumende imari yevana vezimbabwe yakasarudzwa nevana vezimbabwe kuti inofanirwa kupiwa vanhu vanenge vabudirira musarudzo saka zvazvinoreva ndezvekuti vachamisa havana kubudirira musarudzo yekutanga kana yepiri kana ipi yatiri kuita nekuti chaingovachana chaingotande taingodzingirana neutsi kana kuti benzi rinodzingirira mhepo asi davaidzingirira vana vaidzingirira vhoti davakawanawo mavhoti akati kuti davakawanawo kamari kavanowana zvekuti vamonzora navakupe vari kurwisana navachamisa aiwa ndo matambiro avanhu ivava vabvira kare vachirwa musakanganwe chadzuro nehope kuti biti akarohwa paharvest house vatumwa nechaunga chematsotsi changa chatumwa navatsvangirai chainzi vanguard biti akarohwa mangoma akarohwa vese vakadzingwa mupati yeMDC vachinzi ndevezanu Job Sikala akadzingwa akanzi ndevezanu akanofoma yake yainzi MDC 99 uyu akafoma yake MDC Ncube akadzingwa achinzi ndevezanu hakuna akabva kuMDC akatanzi ndevezanu chandingada kubvunza vasibanda nhasi vanhu vakateerera ndechekuti saka biti najob Sikala navancube vakazobva kuzanu rini
zvavavamuzi
venyu nekuti vakadzingwa vachinzi vainifitirwa nezanu saka munongoona kuti nyaya yekungoti munhu ndevezanuka yangova inoshandiswa
nevadzingane
pake zvavo
thank you so much hold on there Dr. Mavas vavungulube namapichani zasarirei 2 minutes kuvekaake itsho kuti kume njani
yamuzukuruma vamuthethu vava lowu kodwa bengikhulumile mina ekuqaleni ngathi ama-organs of state ezilonke engazimelanga umthetho yikudlala angithi umthetho engingawukhontrola ngabantu abaphetheyo njengbanebalisa nje ukuthi ubani obani ubani thina kasikhulume ngama-political party mina engikukhulumelayo ilizwe lethu lezimbabwe thina okusiwarayo ilizwe lethu lezimbabwe lokhu ukuthi i-MDC liyabobani labobani mina bengisenza nje ngokuthi ngisenze i-example laba abantu abangavotelwanga siyakwazi ukuthi umazorela abavotelwanga siyakwazi ukuthi umama umakhuphe kazangatholi isikhundla eparlamenti but bangama-MPs khathe sizi-recognize i-MPs bayabhadalwa yikho bengikukhulumela so nxa sikhuluma ama-facts singahlanganisi ne-friction yokuthiwa i-fiction lezizinto ezenzakala nininini obhiti bona laba ngithi bayiwinile i-court case yokuthi babuyele ephalamenti bayiwina kudala kwathi wababuyele ephalamenti kodwa bazange bemukelwe ephalamenti pho umthetho abawulandelayo kathi ephalamente yikuphi baphinda bayiwina kuyona liv kwathi wabazavotelwa kwathi wabavotelwa kwathi wabangavotelwa kwathi wabavotelwa kuthi wabangavotelwa yiuphi kathi umthetho okukhulunywa ngawo luba
ye siyakuzwa 30 seconds Dr. Sibanda 30 seconds exactly or less 15 seconds your last word Dr. Sibanda
So there you are, Dr. Mavaza. And you should apologize for what you said to Ngulube.
In the note, Vasubanda and Ngulube, Ipere, the three with Zaza Drew Taura, Svanda, after the Kutu, the Mashoka Mashoma, Kuti Mutemo, Urkua Unga needs us a battle at CCC, Uri Papi, Mutemo.
On that note, Dr. Mavaza, on that note, we end our show today. We thank our guests this evening. Dr. Nkululeko Sibanda, the presidential spokesperson of the leader of the Citizens Coalition for Change, Dr. Simba Mavaza of ZANU-PF, and Mr. Sipho Ngulube, an independent political activist based in South Africa. Starting off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mtanga Nyahuye, just saying thank you to all our guests and also thank you to those that are listening and watching us. It's from Washington, D.C. Have a great weekend.
Bye-bye.